Takambwa kuti pane 40,000 avakagadzira saka vakuatumidzira kumaofisisi kwakaaplaira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
mukutaura kwavo ndo zvazvinoreva
sekuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaaplaya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai
namba chaiyo chaiyo haisati yanyatsobuda
saka chava kuitika kubva pari zvino chii
kubva pari zvino taakuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa panenge vanenge vapiwa tinozoda kunzwa kune avo vatina kuwana kuti tive neruzivo rwenhamba yacho asi kazhinji kacho zvinowanzoitika home affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemits ayo inobva yazotaura kuti vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyimwa vangani vanobva vataurawo zve nenhamba yevanhu vakaaplaya kubvira pekutanga
mapemits aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuurai
mapemits aya anopiwa mazimbabweni akatisiyanei nemamwe mapemits anopiwa vamwe vese nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuaplaya mapemits aya anopiwa mazimbabweni zvanga zviri zvishoma vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva koita kana uchienda kuchikoro pambere kuchikoro nepasipoti inenge iri mazuva kanawo uchinge uine kabhizinesi vanga vakuda havo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoredza nepasipoti ine mazuva asi ukatarisa mapemits ari mumutemo weimmigration act anoda zvinhu zvakawanda asi mapemits aya aripo ari kuyaiyo zvino kumazimbabweni avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga changosiyana kuwanda kwezvimari muna 2010 aiva mahara 2014 anga 870 iye zvino anga kuita 1120 saka anga ati dhureizvi mbijana
mapemits aya munoti anosvika 40,000 ndeyamazimbabwenzi badzi here
hongu 40,000 ndeyamazimbabwenzi badzi nekuti ndo mapemits anopiwa nehome affairs akatoti one day saka emazimbabweni aya anonzi mazimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemits avano saka aya anopiwawo mazimbabweni mapemits anongotarisana nemazimbabweni panhamba iyoyi yatakanzwa kuti mapemits aabuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaaplaya vese